vachitaura nestudio 7 muvulawayo nezuroma nheru vankosana mwoyo vakati vari kufungisisa zvakadzama kuda kukwikwidza kuva mutungamiri wenyika mutsvarudzo dzinotarisirwa kuitwa munyika gore rinouya vamwe vakati vachazivisa ruzhinji rwenyika zvizere pamusoro peurongwa hwavo mukati nemavhiki mashoma ari kutevera
chinhu chandiri kunyatsofunga zvikuru kuru kuti chinhu chandingaita izvi nokuti ndinofunga kuti ndikazviita ndikabudirira ndichanyatsotaridza vanhu kuti pane zvinhu zvakawanda wanda zvatinogona kuchinja very quickly. Nyika yedu inogona kubudirira kana tikasarudza munhu chaiye anogona kuita maitiro anobatsira vanhu vese kwete kuti chidimu chavanhu.
Vamwe vakati vakambotaurwa navo nevemapato ezapo pamwe chete neZimbabwe People First vachikumbirwa kuti vakwikwidze vakamirira mapato aya asi vakati vanoona zvakanaka kuti vakakwikwidza vaite izvi vasina bato ravakamirira. Vamwe vakati munhoroondo yezvematongerwo enyika muAfrica vatungamiri venyika dzakasiyana-siyana havakwanisi kutungamira zvinogutsa vanhu vose munyika idzi nekuda kwekuti vanenge vachikoshesa vanhu vanotsigira mapato avo chete.
Mapato amapati kana akahwina election government yavanoita institute or install mukanyatsotarisa zvakanaka in the whole of the continent magovernment acho anotonga nyika vanotonga nenzira yekuti vanhu vanobatsirwa nokutonga kwavo vanhu vepati yavo chete kwete ruzhinji rwavanhu rwenyika yese. Handifungi kuti ndingada kuti ndiite saizvozvo nokuti kana ndikaita president kana vanhu vakandivhotera ndee ndichida kuti nyika itongwe nenzira inopa kuti chii ruzhinji rwavanhu vese vabatsirwe negovernment vaone kuti igovernment yedu iitese even vasina kukuvhotera.
Vamwe vakambodomwa kuve gurukota rezvemaindastry muhurumende yezanupf asi vakazosiya chigaro ichi vasina kunyanyoshanda vachiti vaisawirirana negwara ravainzi vashandise nebato rezanupf pakuedza kuvandudza upfumi hwenyika. Mukuru mukuru wezimbabwe democracy institute vapedzisairwanya vapa maonero avo panyaya iyi semuongorori wezvematongerwo enyika akazvimirira ega. Varuhanya vaudza studio 7 kuti havaone vamwe vachibudirira kana vakakwikwidza pachigaro chekuve mutungamiri wenyika vakazvimirira vega.
Vangosana mwoyo muzimbabwe vane kodzero yokuti vakwikwidze kutungamira nyika asi hatisati tamboona vanhu vanokwanisa kungoita purezidendi muafrica vasina bato ravakamirira chero mukaenda kuamerica chero mukaenda kunana britain kana kuti hurumende usiri nebato ravakamirira bato vako iriro ndo rinozokunisa pakuti undomirira bato iriro wobva wakaruma. Saka kuti ivo vasina bato ravanomirira vasati vagadzira mastructures avo munyika mese kuti vazikanwe vouya nhasi voti vanoda kuita purezidendi vanofanira kubvidza kubva kunana vamakoni. Vamakoni vaiti vana mavambo asi mavambo yacho chai yakaita 80% yacho mupati vana kuita purezidendi.
Varuhanya vanotiwo dambudziko revamwe vanhu vanopinda mune zvematongerwo enyika inyaya yekuti vanofunga kuti ruzivo rwavanenge vainarwo mune zvakasiyana-siyana runogona kuita kuti vabudirire mune zvematongerwo enyika.
Muzimbabwe nomuafrica taita purobhlemu yevanhu vakadzidza asi vasingadi kunzwisisa kuti zvinhu zvepolitiki zvinofamba sei. Tinofunga pamwe kuti kana tikafunda sei tofunga kuti tichitaziva zvinodiwa nevanhu asi zvinodiwa nevanhu haisi nyaya yokudzidza chaizvo inenge iri nyaya yekuti unogara nevanhu sei unozivana nevanhu papi wagadzira here politiki dzako waisa papi here. Ukangobva kuamerica ukangobva kubritain nekuti uri profesa noruzivo vanhu vanokuratidza kuti uri profesa ndezvakwezvo kana zvoudoctor ndezvakwezvo isisi tationa maonero akasiyana.
Vamwoyo avo vari kushandira kusouth africa paizvino vaivauya kuzove mumwe wevatauri pamusangano waiziya nezvekuti chii chingaitwe mukumutsurudza maindastry pamwe neupfumi hwenyika. Vamwe vakati zvakakosha kuti vechidiki vasangopeta maoko vakatarisa zviri kuitika munyika kana kubvuma kushandiswa nenzira isiri iyo mune zvematongerwo enyika. Mukuru mukuru wesangano replatform for youth development vaclaris madhuku vanoti vanobvumirana nemaonero avamwoyo vachiti vechidiki vose vabvezera vanofanirwa kunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota.
Pari nhasi vechidiki vajiji ndewa rinita zindiri kuende na nikamberi mnungu wana wajidiki vajiji wana sikuwa varu mabawa wajini wadoro kana wachungu shanesa nika mamili ya kaita parisino wanwari kuchema ni kutiwa mkabe waura asumuna tuwishitiki ndo waninga wajimu haya uti 1 million men and women maji wajidiki ndo waninga wadambiri asumisha asha kana haka seku wana kwa nisho wajidiki wachandise namba kutindo waka pinda kuwa anda 67 to 70% population wajidiki wano futa ndi huwa ndi wawo kutikuwa seku wano washanduko mkatiwe njika kweli shukungu tengera na doro ni kungu shandikwa.
Vamoyo vakamboshanda nebanga reAfrican Development Bank uye parizvino ndivo mukuru weMandela Institute for Development Studies kuSouth Africa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taura Ishava.